Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu nyamavhubvu 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu emamiriyoni emabond notes. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko ari kusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinoti mari iri kushaikwa munyika nepamusana pekuti haisi kuendeswa kumabhanga uye mari iri kubudiswawo munyika nenzira dzisiridzo. Banga iriratiwo rine urongwa hwekuti pave nemamwe mabond notes anosvika mazana matatu emamiriyoni emadhora. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwekushandiswa kwemari munyika muHarare nhasi, kana kuti monetary policy statement, governor weRBZ vaJohn Mangunjwa vati bhanga ravo richasimbaradza nyaya yekuti nyika iwane mari yekunze yakawanda kuburikidza nekuchengeta zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum.
Chikuru chihombe dzatava nhasi chekuti foreign currency inofanira kunzi tichage nemasu matsvuku kuti nyika yeZimbabwe ibudirire. Foreign currency inobva kupi? Inobva ku gold, inobva ku tobacco, cotton ne platinum nezvakadaro zvese. Kuti vanhu vose vabusinessmen vese vagoshanda kuti vaone foreign currency kuti nyika ibudirire zvakanaka.
Vamangunjwa vati dambudziko rekushaikwa kwemari mumabhanga riri kukonzerwa nevemabhizimusi. Vavanoti havasi kuisa mari kumabhanga zviri kukonzera kuti veruzhinji vaswere vari mumitsetse yemumabhanga vachitsvaga mari.
Tati mutemo unoti izvo mari yose inofanira kuenda mumabhenga. Uchinge watengesa zvinhu zvako secompany sebusinessman unofanira kubhenga mari yako iri access to your float mose mari mubhenga kuita kuti mari isirculate musystem. Iko zvino pane pari zvino mari yedu haisi kuita circulate as we want as a central bank as we is required by throughout the whole world. Mari yese inofanira kuiswa mumabhenga.
Asi mumwe muzvemabhizimusi ane chitoro chinotengesa zvekudya chiri pakati pedhorobha vaHebert Saurombe vati vemabhizimusi vazhinji vari kuzotadza kuwana mari kumabhanga kana vachinge vaiendesako zvave kupa kuti vachengete mari yavo pasi pepiro.
Isu vemabhizimisi hatisikuendesa mari kumabhanga nekuti ukaendesa mari yako kumabhanga kutuzo unoiwana paunenge wauda unohodha kana unotenga kunze iri kunonoka kunoswerera wakamira mumitsetse pamabhengi nguva ichifamba. Uyezve chimwe chiri kuti tisaendesa mari mumabhengi uri kuti ukatransfera mari yako uchibva kune rimwe bhengi richienda rimwe bhengi iri kutora mazuva akanyanyisa, izvo zvinova zvinokanganisa mabhizimisi edu. So tiri kugara nemari dzedu mudzimba nekuti kuti usazowasangana nematambudziko ari kuitika kumabhengi.
Vamangunjwa vazivisawo kuti kutanga kwemwedzi unouya vachaparura homwe yavari kudaidza kuti savings bond ichange ichiita kuti munhu anenge aisa mari yake awane interest yezvikamu zvinomwe kubva muzana kana kuti 7% sedanho rekuedza kuti mari yekunze ipinde munyika. Vamangunjwa vatiwo RBZ yatora danho rekuwedzera mari yembasera yanga ichipiwa vanhu vanenge vatumirwa mari kubva kunze ichipinda nemumabhanga kubva pazvikamu zvitatu kusvika pazvikamu gumi kubva muzana. Vamangunjwa varatidzawo kushushikana zvikuru nekuburitswa kwemabond notes kunze kwenyika vachiti veruzhinji vari kusara vasina mari yekushandisa sezvo vachiti pane vanhu vari kuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo. Vamangunjwa vati mari zhinji haisi mumabhanga asi kuti iri kumisika mutema pamwe nevanoita mabasa emaoko avo vanoti havasi kuendesawo mari kumabhanga vati vachatsvaga nzira dzokuti vanoita mabasa emaoko vakwanisewo kuendesa mari kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chiri kuenderera mberi muHarare, hurumende ichikurudzirwa kuti ipedze dambudziko rekubiwa kwepfungwa dzevanyori vemabhuku, kupedza uori munyaya dzekutengesa mabhuku zvisiri pamutemo, kuitira kuti mabhuku abhadhare vose vane chekuita nekunyorwa, kudhindwa pamwe nekutengeswa kwawo. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanyori vanodhinda vanotengesa mabhuku pamwe nevadzidzisi vari kuirana kuti hurumende haina kupedza dambudziko rekudhindiswa nekutengeswa kwemabhuku zvisiri pamutemo. Munyora nemukurumbira Musaimu Rezimunya anoti uhuri hwakanyanyisa munyika zvekuti mapurisa nevezvematongerwo enyika vanodhindisa mabhuku zvisiri pamutemo. Zvimunya anoti vanhu vanoonekwa vachitengesa mabhuku zvisiri pamutemo vanenge vatumwa nevakuru vemapurisa nekumapazi ehurumende.
Ndosaka zvakanzi iwe usadini usadene, kana uri munyori ukashunguruzwa waona bhuku rako mumugwagwa usavadene vanhu vaivaya, nokuti unozoona makwenzi umu kana kuti makona mumabuilding munobuda mandimba ndimba, unokanganisiwa chose. Mufunge zvikaonekwa kuti vamwe vanobva kumaministry, vamwe vanotori mashefu mabato emusangano, vanoona kuti pane mukana wekuita mari nekupa mabhuku avaridzi vachifotokopa vachiprinta vachibainda vachitengesa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe International Book Fair kana kuti ZIBF vaBlasio Tafirei, vanoti tsvakiridzo yavakaita inoratidza kuti mapurisa nevezvematongerwo enyika ndivo vevamwe vari kuita basa rekudhindisa mabhuku zvisiri pamutemo.
Apa pada political will yevanoni fosa mutemo kuti chotengeswa mustreet ndechipi, chikatengeswa mustreet ndechipi. Tine lawlessness ndo yave nhamo yedu. Tine vanhu vari kuwana maresources mamaterials anenge abiwa, handiti zvikuru magovernment employees vari kuba bond paper regovernment, voba photocopy yegovernment, voba ink yegovernment, voba time yegovernment nemaparathetos, vo photocopy bhuku. Saka roita mari yebhuku iroro, haana kumboita cost munhu uyu.
Zimunya anoti zvikoro ndizvo zviri pamberi mukutyora mutemo wekudhindiswa mabhuku zvisiri pamutemo.
Minista akafamba mumugwagwa asi aine madziso masvinu anozviona, asi akanzi toita sei kuno, vanotumira mawarning kuzvikoro, maheadmaster vari kungofotokopa, vari kutengesa futi vapedza kufotokopa. Hanzi tinoda kuti mari yedu yekufotokopa idzoke.
Vatafirei vanoti kunyange vakaendesa vanhu vakawanda kumataredzi mhosva nemari inosvika zviuru makumi manomwe nezvishanu, hapana chakabuda kumatare sezvo vachinzi vabhadhare mari yefaindi inosvika madhora makumi maviri chete. Vachivhura musika wemabhuku nhasi, gurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanoti vemuzvikoro vanofanirwa kushanda vasingatyore mutemo wemabhuku.
Dzidziso vakuru ne vashandi vanoshanda muzvikoro vachiita basa rokutenga material yokupa vana kuti vange vachishanda nayo, zvinokosha kuti vashande nezvinhu zviri pamurau. Katiwo zvakare dzidziso yokuti zvinhu zvinowanikwa mukoto zvisi pamurau.
Vanotengesa mabhuku vanoti mabhuku ava haasi kutengwa sezvo vakawanda vave kutenga mabhuku pamikoto. Musika wemabhuku wavhurwa kuruzhinji rwevanhu nhasi uye uchange wakavhurwa kusvika nemugovera. Mangwana rinenge riri zuva rekuratidza mabhuku kuvanhu uye kusangana kwevaverengi vemabhuku nevanyori. Gore rino musika wemabhuku uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Making the Book Pay. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Maka Takaterera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varume vatatu vekuBritain vanozvidaidza kuti Three Musketeers nhasi vawanikwa vaine mhosva yekuronga kuita zveugandanga vachirwisa mapurisa emunyika iyi. Dare redzimhosva remuLondon rawana Nawid Ali ane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa, Kobeb Hussein ane makore makumi maviri nemashanu na Mohiba Rahman ane makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vaine mhosva yekugadzirira kuita zveugandanga mushure mekutonga kwavo uko kwaimboitwa muchiwande pane dzimwe nguva. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vazivisa nhasi nezvebhiri remutemo uri kurongwa kudzikwa uyo uchaderedza uwandu hwevanhu vanopinda vachizogara munyika iyi zviri pamutemo. Mukutanga kwegore rino, masenata maviri anoti vaTom Cotton navaDavid Perdue vakaparura mutemo unogona kudimbura uwandu hwevanhu vanopinda vachigara kubva pamamiriyoni mamwe chete kuenda pamazana mashanu ezviuru pagore roga roga. Bato reANC muSouth Africa rinonzi riri kuronga kuti padzikwe mutemo unoderedza uwandu hwevanhu vekunze vanenge vachishanda munyika iyi. Vachitaura nevatori venhau nemusi wemuvhuro, munyori mukuru webato reANC vaGwede Mantashe vanonzi vakati bato ravo rakabuda nechisungo chekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa hazvingarambi zvichitorerwa mabasa nezvekunze. Bato iri rinonzi richazeya zvakare nyaya yekutorwa kwemabasa nevekunze iyi kumusangano waro mukuru uchaitwa muna zvita gore rino, uko kunotarisirwa kuti urongwa hwekuti pave nemutemo wakadai hunogona kupasiswa zvisina dambudziko. Kana mutemo uyu ukabudirira, zvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinonzi zvinogona kurasikirwa nemabasa zvikuru mumakambani anoita zvekuvaka, zvekubika, zvekudya pamwe nemumapurazi. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vanoti havazivi kuti chiri kukurudzirwa neANC chitsva chii apa, sezvo pagara paine mutemo nechekare wekuti makambani anosungirwa kupinza vekunze vangani mabasa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Zimbudzana pamusoro penyaya iyi.
Urongwa uhu hationi chitsva pahuri. Mutemo muno wagara uchiti makambani emuno anofanira kutora vashandi vanoita ivo 60%. Kureva kuti pagumi rega rega panofanira kubuda vatanhatu vanhu vazvizvarwa zvemuno muSouth Africa. Mutemo wagara uripo. Saka hatizivi kuti kana vava kuda kuti kota vari kuda kuwedzera kuti vaite vangani, vaite gumi here pagumi, hatinyatsonzwisisa ipopo, asi mutemo wanga wagara uripo. Uyezve semaonero andinoita ini, kunge kubatira pabazi rakadetepa remupangara munzira kuwira murwizi. Hurumende yeANC ine matambudziko aya yakatarisa nawo akawanda. Saka kazhinji kacho kana munhu uchinge wakuita kakukundikana, unowanzomhanyira kukavira nyoka mhenyu kune uyo waunenge uchiona kuti ndiye anenge akaita usakasaka undendemba, ndiye waunopa mhosva kuitira kuti vanhu vagozoti haa, mhosva haizi yako iwe, mhosva ndeyani, iye ninge asina chaanotombozivawo.
Asi tinonzwa kuti bato iri riri kukurudzira danho iri nenyaya yekuti vari kuti maguta zvikuru muJohannesburg matorwa nevauyi, zvingava zvinhu zvingange zvashanduka here kubva pane zvamuri kutaura kuti mutemo wagara uripo?
Kana vachiti vatorwa nevauyi vanhu vanorevei, nekuti tikatarisa kana iyo census yacho yakaitwa makore adarika mashoma shomaya inotaridza kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika havapfuuri 10% yezvizvarwa zvemuno. Kureva kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika hongu vakawanda, asi havana kuwandisa semafungidzirwo anofungidzirwa nehurumende. Patizve iyo ANC kana ichitaura kuti vanhu vari kutora zvivakwa muJoburg, zvivakwa zvacho zvinombotorwa seiko? Iye zvino isu pano tinogara mumba yatinogara, munhu hongu here kana auya osvikopinda mumba yomuomo oti maamangu, pane zvinenge zvaitika. Mabuildings aya anenge ari abandoned, asina anogaramo, akangogara. Manu wote yesu. Isi tulukula harapa. Ya patichiro wane chando chiyai wane mbwa. Kuchika nukara zidu hapa pakana. Wenda huo nukara. Wopu wa mosu. Mosa ndiye iwa warizu mabuilding. Warikule gira mabuilding hao. Akangudaro asina kukukaya opesi la hapa. Toru wane wano tora hao.
Kwa hiyo makambani South Africa. Alikutera wa ereo mutemo we quota system iwe.
Iye zinezu za kutoeta zishiwoma kuti makambani atore. Vanu asiri ma South Africans. Nekuti kana muna asina mapepas. Vazhinji vanoda kuti munhu atambirire mari mumabhengi. Mabhengi acho kuti uvhure bhengi account haukwanisi kana usina kunge une mapepa. Saka makambani mazhinji ari kuzvitedzera izvozvo zvekutedzera quota system. Pandaverenga report vari kutaura kuti marestaurant vari kusevwa nemaforeigners. Asi ini handioni chinotadzisa ma South Africans kuenda kumarestaurant vachinotsvaga mabasa. Icho chinoita kuti varidzi nevemakambani nevemarestaurant ivavo vatange kupa munhu wekune imwe nyika preference vachisiya mwana womuno South Africa chii. Ichocho ndoo chinoda kunanzvirirwa neNDC.
Avo vangavari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum muzvare Diana Zimbudzana vari parunare muPretoria, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zviri muchirongwa cheMandela Washington Fellowship zvave kudzokera kumusha mushure mekupedza zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana muno muAmerica. Nasi taita rombo rakanaka muno mastudios edu tatsikwa nevamwe vangavari muchirongwa ichochi Dr. Edgar Munatsi. Vanoyewo mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association. Tinokutambira nemfaro mukoma Edgar.
Tinotenda.
Tinawo zvakare mukoma Obed Masaraure mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. VaMasaraure makadi.
Tripo makadi mukoma Zulu wakwazwa vatereri.
Aiwa tinotenda zvikuru. Regaitange nemi Dr. Munats. Chirongwa chakusvika kwamvura yacheka makumbo. Mukatudzo kuti zvii zvamakadzidza zvamunodawo kuti kana madzokera kumusha uko munoona kugoverana nevamwe.
Ndingati ini ndanga ndichidzidza nezvekutangwa kwemabhizimisi kwandanga ndiri kunonzi kuUniversity of Iowa. And takadzidza zvinhu zvakawanda zvinoita kuti mabhizimisi emuno muAmerica abudirire zvatisiri kuita kumusha. Saka ndinovimba kuti zvese zvatakadzidza izvi tichakwanisa kunobatana nevamwe vechidiki vezera redu tichigara pasi tichiti izvi ndozvatakaona zvinoitwawo nevamwe. Kuti mabhizinesi ava abudirire nekuti nyika yavo yaenderere mberi. Uyezve vatakasangana navo kuno ticharamba tichitaura navo tichipanana mazano kuti izvi ndozvatikuda kuti tiite tibatsirewo kuti mabhizinesi ekumusha kwedu abudirire vana vedu venyika yeZimbabwe vagobudirira.
Touya kwamuri vaMasaraure tobvunza mubvunzo mumwe chete manga muchiiteiwo uye zvii zvamadzidzo.
Ndinotenda ndatichinyanyotarisa nyaya yedzidzo ndoyandatichinyanyotarisa nezvayo. Takanyanyodzidza zvakawanda panyaya yemaumbiro edzidzo tichitarisa nyaya yeupfumi hungaiswe kudzidzo nekuti upfumi hwacho hungawanikwe sei. Tikadzidza zvakanyanya panyaya yekuumba karikiramu kuti makarikiramu angagadzirwe sei achienderana nezvinodiwa munzvimbo imomo. Tikadzidzawo zvakawanda nenyaya yekuti kana mani zvinoda kudzidziswa zvingapiwe sei kuvanhu munga yatingati method of instruction vana vangapiwe sei kuti vakwanise kunge vachizvibata zvakanyanyisa. Kasikaze pakudzidza zvakanyanyisa panyayawo yatingati culture yemuAmerica tichitarisa nenyaya yedzidzo nemaumbiro avanoita upfumi wavo.
Dr. Munatsi, vamwe vangada kuziva kuti Dr. Munatsi ndichiremba vataura nyaya apa yekuti vangava kuita zvemabhizimisi zviri kufamba sei?
Pakuita kwechirongwa ichi vanenge vachidzidza zvavo zvemabhizimisi asi tinopuwa mukana wekuti tifambe tichionawo dzimwe nzvimbo dzatinofunga kuti zvinokwanisa kubatsira vana. Saka even kumuzvipatara chaiko ini ndaifarirawo kuenda ikoko nekuti ndiro basa rangu randinoita. Takafambawo tikaonawo kuti hurumende yemuno inobatsira sei zvizvarwa zvayo pakuti vakana enda kuchipatara vanowana zvinhu zvinodiwa zvese zviriko vachiwanawo machiremba ariko, machiremba anomufaro anokwanisa kubatsira varwere. Saka takaona zvinhu zvakawanda, takafunda zvakawanda zvekuti tinovimba kuti fundo yatakawana kuno ichabatsirawo kuti tikwanise kuita kuti isusu hurumende yedu tivataurire kuti izvi ndizvo zvatinoona zvinoshandiswa nevamwe zvinoitwa kuti vana venyika yedu vawane rubatsiro muzvipatara.
Todzoka kwamuri vaMasaraure, vamwe vanoti zvirongwa zvakadai kana zvangopera zvapera. hapana chinozoitika chinooneka. Imi muri kuronga kuita sei kuti mudzidzanewo nevamwe pane zvamadzidza zvacho kana madzokera kumusha?
Tine urongo hwakasimba hunosanganisira kubatana nevamwe vari kuno vatakatonyorerana navo zvibvumirano zvemushandira pamwe chete vakawanda vari muno muAmerica. Tine urongo hwekutotanga pamwe chete navo kunodzidzisa zvose zvandakadzidza pamavhiki matanhatu apfuura, tichidzidzisa vamwe vandinoshanda navo maticha 35,000 atinomirira atinoshanda navo tichizoti vazotorwa izvozvo vachinosheya nevamwe vavo. Tine baza rakawada ratatomirira, ndinofara tatogadzira urongwa watanyora pasi yandingati inove action plan yatagadzira tichibatsirwa nemamendo atatinawo kuno yekuti kutungamirira watichazonopa pamakore mashanu anotevera uchange wakamira sei.
Todzoka kwamuri Dr. Munatsi, pane urongwa here wekuti munge muchitaurawo nevamwe vari muhurumende kuti izvi ndo zvandinenge ndadzidza Zimbabwe ingabatsirikanawo pakuti tisingatarise chete kudyidzana kwamunozoita nevamwe vatingati vamunoshanda nawo? Ko iyo hurumende yacho pane zvimwe zvamungade kuzogovera nawo?
Urongwa hutoripo hwehurumende. Izvozvi ndiri kuno ndakasangana nevamwe vavaiita zvekurapwa kwevana vanozvarwa vakaremara makumbo anonzi club foot. Tikatonyorera kumusha ndikatotaura nevari muhurumende kuti urongwa hurongwa hwakanaka ende vari kuno vanogona kutipawo zvinhu izvo kuti batsire vana vedu. Saka urongwa huripo, tichataura zvakawanda zvimwe zvatakadzidza kuno zvatoda kuti hurumende yedu izive kuti ndizvo zviri kuitwawo nevamwe. Tinoona kuti zvese zvimwe zvacho hazvigoni kushanda hazvo kwatiri, asi tichasarudzawo zvatinoona kuti zvinoita kuti isu sevana veZimbabwe tikazvishandisa tinokwanisa kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamasaraure naDr. Munatsi nekuti tsika pano pamastudio zedu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zvakakosha kuti mapato anopikisa awane nzira dzekushanda nevamwe vasati vapinda mubatanidzwa uri kuumbwa vakaita saMai Joyce Mujuru, uye vamwe vari kuda kukukidza vakazvimirira vanosanganisira Muzvare Fadzai Mahere naMuzvare Vimbaishe Musvaburi. Vabiti vati izvi zvikasaitika zvinonetsa kukunda bato rezanupf musarudzo. Vatiwo sezvo zvimwe zvigaro zvichiwanikwa neuwandu hwemavhoti kana kuti proportional representation, vari kupinda musarudzo vakazvimirira voga vanogona kupa kuti zvigaro zvivanopikisa zviite zvishoma zvikuru musenate. Nemusi wemugovera mapato manomwe kusanganisira MDCT, MDC inotungamirwa navawashman Ncube, PDP, Transform Zimbabwe nemamwe vari kutarisirwa kuudza nyika yeZimbabwe kuZimbabwe Grounds muHarare kuti vave kuzoita mushandira pamwe wekukwikidza musarudzo vakabatana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vabiti.
Zinera yakaforma a subcommittee on macoalition talks. As you know, Zinera is an alliance for electoral reform, Zimbabwe national reform agenda. Saka yakaforma a subcommittee inochewa na Brigadier Mutambara, Comrade Dragon Patiri Pakashata, na President Dzikiti Vedare. Vari kuita oversee matalks ekuti mapolitical parties aya abatane. But kune madiscussions wo ari kuitika akangoti one day mamwe ana namai Mujuru mamwe ana navatsvangirai. Kuona kwedu isusu zvakakosha kuti mapolitical parties ari muzinera ese dai abatana. Saka tiri kutarisira kuti vatsvangirai vamai Mujuru, vadhumiso Dhabengwa, vawashman Ncube, valavemore Maduku, vasimba Makoni, vadzikiti vambira nesu vekuPDP nevamwe vanosanganisira naJacob Ngarubvume naivo veZimfest NPP, dai zvangoti tibatane. Because mukatarisa history nyinyi, you will see kuti paise pakaitwa democratic change muAfrica, change inouya isina kuu, yakatouya maopposition political parties abatana aita form a grand coalition. So ndokudzorera kugorera 2002 pakaitwa alliance as national rainbow coalition yakatungamirwa na president Mwai Kibaki yakakwanisa kudefeata chigananda chiye chaitwa Mzee Daniel Arap Moi. Ndokudzorera zvakare gore 1991 pakadefeatwa UNIP yekuZambia ya president Kenneth Kaunda. Maopposition ese akaungana Mumusangano wa MMD, Movement for Multi-Party Democracy, waitungamiri wanarachi Lumba. MMD was actually a coalition of parties.
Asi tukunzi kwa ngoti, pane mapato manomwe cheta anenga fambira mberi nendima. Pachi nenguwa ere kuti vamwe waya, vamwe vacho, vasipo, parizino. Vakwanise unge vachita ura nane.
Nguwa ere po mkoma. Nguwa ere tofana uke chaga. Ndo zoka futu jakare ku election ye Kenya ye 2002. Naki, yaka former in August of 2002. Election yitwa muna December of 2002.
Mutungamiru webato runopikisa RPDP, Vatenda IBT, Varuparunare Muarare. Mauto anonzi akaonekwa nezuro achirova mapurisa eZimbabwe Republic Police kurwisana uku kunonzi kwakatanga apo mwe mupurisa akakanda maspikes pasi pemota yemasoja zvinova zvakatsamwisa masoja akabva atanga kufamba achirova mapurisa uye vachirwisana nevanhu muna First Street muHarare. Zviri kunzi kurwisana uku kwakasiya mapurisa matanhatu akovadzwa zvekuendeswa kuchipatara. Nyaya iyi inonziwo yakurukurwa mudare reparamende nhasi. Tanonoka wande weStudio 7 aita hurukuro na muzvare Tavita Kumalo nengwe yeparamende inomirira Bulawayo East.
Tabvunza minister Sekeramai kuti chii chaitika uyewo zvorei kuti mapurisa anobva mabhareki opinda mukati mevanhu otanga kurova vanhu vasina mhosva vasiri ivo vakakanda maspikes vachirova nemapurisa. Minista atiudza kuti iye ada kuongorora nyaya yacho angasati ainzwisisa mushe akaongorora achauya neufakazi kuparamende yatinoti ministerial statement kuti atiudze kuti chii chakaitika uyewo kurungi miliki yake ichaitei kuti zvinhu zvakadaro zvadzokorora.
Saka nhasi muparamende mataura nenyaya iyi masira pakuti kudii?
Tasira pekuti minista ati iye ada kuti anoongorora anozodzoka muparamende neministerial statement achitiudza kuti chii chakaitika kupi rini nani ndiani arovani zvese izvozvo. Saka ndo zvatakamira apikaedza kuti bongo ministeri statement tukiona asi mapepa nawo aburitsa mashoko iwawo zvichireva kuti ichokwadi akati akatsikatsika akati hongo azvinzwa mapepa but anofanira kutanga aongorora.
Saka muparamende imomo hapana zvimwe zvamambovudzwa here pamusoro penyaya iyi kunze kwokuti vachadzoka vozokutaurirai zvakakwana?
Aiwa tamboedza chaizvo kupusha tikamboedza kudini kudini haatsika madziro ende angatindandama semunhu wokuti haasi kuda kutaura nyaya yacho. Chokwadi chiripo ndechekuti chokwadi vari vanotiziva asi vari kuedza kuti badike nyaya yacho kuitira kuti painozosvika muparamende inenge dhatsiringe rasekla saka inenge isiri nyaya yesisina basa.
Pamaendanyi kubasa nhasi muguta ma makanyarara hamo kupfuura zvane zuro?
Aiwa nhasi makanyarara asi tanga takutoona mifananidzo yevanhu vaizvifambira varohwa. Saka ndiwe pane nyimito yedu kuti sezvo kwavarohwa vanhu vangachizvifambira zvorevei izvozvo.
Muzvare Tavita Kumalo vanomirira Bulawayo East mudare reparamende vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, Premier Soccer League yapa mutongo wayo pamutambo weDynamos nechapungu uyo wakagumira panzira nemhaka yekudonha kwakaita gedhe. Dynamos yainge yakatungamira 4-0 uye mutambo uyu wanzi utangire pawakasiyirwa. Mune mumwe mutambo wenhabvu watambwa nhasi, Capes United yarwa 3-1 neChicken Inn. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM, nasi tiri kutarisa mitemo inobata vekunze iri kuda kudzikwa muSouth Africa nemuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Zimbabwe yoronga kuunza mazana matatu emamiriyoni emabond notes kuedza kupedza dambudziko rekushomeka kwemari. Zimbabwe International Book Fair yozeya matambudziko ari kusangana nevanyori pamwe nevanodhinda mabhuku. Tabva tasvika kumagumo ichirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emweni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 2 kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sivuze uminister uSekramani ngobuhlwa ngudlwangu obenzakale eHarare izolo, lapho amasotsha abetshaya amapolisa labantu kazana bebatshayela ukuthi omunye wamasotsha kuthanye ujikilwe amasayiki ngamapolisa.
Udaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha eHarare izolo lungene edale lephalamende namuhla. Amalunga ebuzisisa umphathintambo wezomvikela ukuthi udlakela lolu lubangelwe yini.
Kuyasesabisa njalo ukuthi kathi njengoba wona amapolisa eyiwo abantu esibathembileyo ukuthi nxa zingatshaywa sibalekela kubo. Khathesi ke njengoba sebetshaywa bona bebaleka besiya ezinkambeni zabo bezivalela phakathi, kusho yini ukuthi nxa lathi singatshaywa kuyaseli lapho sizabalekela khona?
UZulu weHarare yena wamukele ngembono etshiyeneyo ukutshaywa kwamapolisa ngamasotsha izolo lokhu. Usibalukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe uthi uhulumende oza kwethula imali engange $300 million eyohlobo lama-bond notes emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lokutshaywa kwamapolisa eHarare ngamasotsha izolo lungene edale lephalamende namuhla, lapho amalunga alilidale abuzisise khona umphathintambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramayi ukuthi kuyini okubangele udlakela lolu. Ukufuthelana phakathi kwamasotsha lamapolisa kuvikwa kuqalise ngemva kokuba amapolisa epontshise imota yelinye isotsha ngameva ensimbi ama-spikes. Lokhu kucunule kakhulu amasotsha aseqoqana angena edolobheni leHarare emanengi abhaxabula amapolisa kakubi. Ephendula imibuzo yamalunga edale ngalolu daba, uSekeramayi uthela ukhathazekile ngesehlakalo lesi. Uthembise ukuthi uzalucwayisisa lolu daba aphenduke lempendulo edale. Umsakazo weStudio 7 utshelwe ukuthi kulamapolisa ayisithupha alimeleyo. Namhla khona amasotsha ake abonakala equma edolobheni eliqembu. Kodwa akucacanga ukuthi ebezihambela nje kumbe ebejonge olunye udlakela. Isikhulumeli sebutho umnumzana Alpheus Makotore kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Isikhulumeli samapolisa unkosikazi Charity Charamba yena ubengadobhi ucingo lwakhe. Sixoxe lomeli webulawayo East edalele parliamente unkosazana Tabitha Khumalo.
Sivuze uminister uSekramani ngobuhlwa ngudlwangu obenzakale eHarare izolo, lapho amasotsha abechaya amapolisa labantu kazana ebachayela ukuthi omunye wamasotha kutani ujikelwe amaspikes amapolisa bampontshisela amavire emota bathe sebephenduka bangene babhula nethi ngobani ikakhulu amapolisa kodwa bacine bechaya labantu kazana nje abaphambinayo. So minister kethi umbuza lo mbuzo wasazisa ukuthi yena njengominister usazama ukuthi acwayisise ukuthi kwenzakaleni kubangelwe yini uzaphenduka edalela eParliamente esele ministerial statement ukuthi azise uzulu waseZimbabwe ukuthi kwenzakaleni kubangelwe kuyini njalo kuzakwenzwani ukuthi sifikele ukuthi uzulu angaphongi ukutshaywa nje umuntu nje angonakalele umuntu oyedwa sokungena sezonela
yena usekera mai umpati ntambo ube kanya ekhathazekile yini njengani amalunga edali ngalolu daba.
Ya ukhanye ekhathazekile njalo waswela lokuthi angasiphendula athini ube khamanda ukuthi aphendule sazama ukuthi simfuqe ukuthi aphendule ngoba iZimbabwe yonke nomhlaba wonke jikelele bakuzwile abanye bakubonile wathi hayi uqakathekile yena yena ubengakakugcwayisisi yebonaye angabe kuzwile kodwa yena kumele baqale bagcwayisise babone ukuthi kwenzakele yini uma kwenzakele kubangelwe yini uma kubangelwe yini kwenziweni ukuthi kulungiswe.
Sizwa kuthiwa likhulume njalo ngodaba lukankosikazi Grace Mgabe, ungasichasisela okuningi?
U-Vice President wethu ubaba uNelson Chamisa ubuze u-Vice President ubaba uMnangagwa ngodaba lokuthi uGrace ubonakale eralini yezanu-PF ekhuluma ngodaba lokuthi kudinga umuntu ozathatha isikhundla sikaMgabe njalo wachothoza ubaba uMnangagwa laba bekhona kurali ebachothoza. So ubaba uChamisa wasebuzisisa ukuthi amagama akhitshwe nguGrace Mgabe uthini ngawo baba uMnangagwa wasukuma wazisa idalela iParliamente leZimbabwe jikelele ukuthi yena lolu daba lwakhulunywa libandla kukhulunywa eralini akulani lokusebenza kukahulumente.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomeli weBulawayo East edalela eParliamente njalo ungumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT. Kunjalo nje uZulu weHarare seveze imbono etshiyeneyo phezu kodaba lokutshaywa kwamapolisa ngamasotsha lolu. Kubika uMavis Gama.
Abakubutho laba iningi labo kungakohlangothi lwemilitary police babikwa betheleke izolo kusihlwa bezonde beganunwabo kumgwaqo uRobert Mugabe baqala ukubhaxabula ngemvubu ingqe ipolisa elitholakale kule ndawo. Iningi lamapolisa la kuyilawayana acathamela abemichova kanye labatshayela izimota bebamisa ngendlela yokubaphosela amaspike. Umnumzana Nqaba uTonkala ngomunye wabekade besedolobheni ngesikhathi lokhu kusenzakala. Unkala yena uthi uyakujabulela okwenziwe kula mapolisa esola ukusebenzisa kwabo insimbi zamaspike.
Amasotha kurayithi benze khonoko ukuthi into vele azimanga kuhle, into okwenza ukuthi amasotha benzeso ukuthi into azimanga kuhle ngabe into zirayithi ngaba kunje. So lapha sebetshengisa ukuthi labo ukukhalaza kwabo labo ukuthi batshengisa ukuthi labo basola into ezenzakalayo.
Wengeza unkala ethi okunye kwakhona kukhomba ukuthi kuhlanganisa okuningi okubalisa udaba lokungathembeki kwamapolisa.
Yabona phela amasotha abazonda kumuntu amapolisa azuza imali bona bazuza imali. Amapolisa yiyo corruption issue.
Kodwa isikhulumeli ebandleni le People's Democratic Party esigabeni seHarare umnumzana Thamsanqa Khumalo upha umbono owehlukileyo.
Indaba yokubethana kwamapolisa lamasotsha iyethusa kakhulu ngoba itshengisela ukuthi lapha elizweni kabula mbuso womthetho. Amasotsha ayakwanisa la ukuthi athwa umthetho wafake ezandleni zawo njalo kuyesabisa kakhulu nxa singabona inhlangothi zikahulumende ezifanele ukuba yizo ezigcina umthetho nxa sezitshayana zona ngokwazo sezitshengisa ukungahloniphi umthetho. Kanti pho siza kwenza njani thina abantu ukutsho lokhu nxa ipolisa elizatshaya isotsha?
Ukubethwa kwamapolisa ngabakubutho uKhumalo ethi kutsho ukuba uZulu akavikelekanga kakhulukazi wamabandla aphikisayo.
Nxa
soja siya chai polisa kantipo eketo enliza kutingimi uwa mabanda apigisayo tuna kuse sabisa kakulu kuti wea na api loko njalo wea sabisa njalo kuti kati njemu wana ama polisa ee uwa mabanda siwa tembile kuti mazi na chayo sibalegila huvo katesi ke njemu wa sewe chayo wana bibalega bisia ezi nkampe nizwa bezi valila pagati ngucho hii ni uguti
Amapolisa abikwa esabalale elubhekise enkambeni yawo eHarare Central Police Station lapho afike azivalela khona ebalekela ulaka lwababutho bona bekade besenza ukuwazingela ekuqaleni uzuleke wabaleka ecabanga ukuba kuyibo abekade beqondwe ngababutho laba wasenanzelela ukuba ulaka beluqondiswe kwabasesipoliseni lokho obekusenziwa ngababutho Lokhu kungathi kwaqala amapolisa ephindisela lapho omunye wabo ethe wathwaliswa nzima bese beqophana lalolu hlangothi ukuphindisela sekukanengi bekwenza kuhlangothi ezehlukeneyo ukubalisa abemichova abaphila ngokuthengisa la kulezo ndawo lapho kuyiwa jajulwa khona okufana lama night club ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama
Usiba lukulu wepanga elikulu lelizwe umnumzana John Mangutika uthi uhulumende uzadinda imali engangizigidi ezingamakhulu amathathu i$300 million yohlobo lwamabond notes emizameni yokwehlisa udubo lokusilela kwemali elizweni. Embikweni wemithe monetary policy yawethule eHarare namuhla uMangutika uthe baphakathi kokukhulumisana lebhanga leAfrexim Bank lona elilesivumelwano sokuncedisa uhulumende weZimbabwe kudaba lwemali yamabond notes. Uphinde wasola abamabhizimusi esithi yibo ababangela ukusilela kwemali elizweni ngoba besala ukuyifaka emabhanga. Ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe lethule amabond notes angena kuzigidi ezingamakhulu amabili i$200 million nyakenye ngenjongo yokwehlisa ukusilela kwemali kodwa lokhe luqhubeka loludubo. Sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya sambuza ukuthi ubona i$300 million le iphathisa na ekwehliseni ukusilela kwemali.
Udubo lwemali asoze luphele ngoba okwenza ukuthi imali iselakale ayisukho ukuthi akula mali kodwa imali ingena kwezinye izindawo ezingafanelanga imali yekhona. Abantu kabafaki imali yebank babethe khona i-Exim Bank leyana eyakuqala i$200 million yakuqala yana izasebenza makusesula i$200 million ukuthi ube le-circulation yemali okweza kwenza ukuthi isebenze kungangeni i$300 million kuyini ngoba nxa umuntu ese-roadport ethwele i-$3,000 amabond notes kungangena amanye ayi-$300 million uyabe ethwele i-$6,000 akuntshintshi okugaya imali zimpahla ezithengiswa ngaphandle kwelizwe i-export le-industry okwakathesi ukuprinta imali sesibuyela kuhlanda le-hyperinflation.
Ngezinye indlela ingaphuma i-$300 million le singabona ukusilela kwemali kusiba nganeno okwesikhathi esifitshane kodwa lubuye luphenduke ngoba izasheshe inyamalale leyo mali.
Yikho phela okwakusenziwa ngugono okuthi nxa imali ihlupha uyadinga eyinye. So i-monetary policy committee ekhona kababe leqiniso ukuthi okwenza ukuthi yona le imali evele ikhona kungathi ingazuzakali ebhenki ngoba abantu kabala thando lokufaka izimali zabo ebhenki ngoba iyahlupha ukuphuma. So ama-policies akhona athi ukuthi loba ingazi ibuye i-$1 billion bazathatha vele imali yakhona bayiphumisa abase-park station abase Rolls Royce port lomas osiphathelene. Ama-policies akhona imali iyenzwa yi-industry le-export kayenzwa ngokudinda.
Kukhona okunye okumqoka okuzwileyo mhlawumbe ovumelana lakho kumbe ongavumelani lakho na okwethulwe nguMangutika?
Hayi, uninga kona vele angivumelani lakho ngoba mina vele ngithi mina nxa engasa khangelisanga into yokuthi iindustry ivuke uthi namasa nguye wakhuluma wathi yena iindustry panel ivuswe so nxa kungavuswanga iindustry nxa abantu abanezimali ezingaphandle kwelizwe i-foreign direct investment ingekho loba ungazi udinde imali iyabe lokhu iphuma ngoba seyisasetshenziswa ukudinga i-foreign currency emsikeni omnyama.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare. Ugatsha olubona ngezokudla kumanyano we-United Nations olwe Food and Agriculture Organization lubize umhlangano wesiphangiphangi kwele South Africa obuthanise amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika angamalunga enhlanganiso ye-Southern African Development Community i-SADC kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-avian influenza enkukhwini oqalele eZimbabwe. Abasebenzela inhlanganiso eziphathisa uZulu besabela ukuthi lokhu kuzabangela ukusilela kokudla kulumhlubulo. Awuphelelanga eZimbabwe kuphela lomkhuhlane kodwa usabalale emazweni ambalwa okugoqela ele South Africa lele DRC. Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwesizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe diaspora forum sixoxa ngokwethu lwelibandla le-ANC lakwele South Africa elithi sokumele kuphungulwe inani labantu bokuza abaqhatshwa kulelo lizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namhla wazise ngomthetho afuna ukuwethula okufaka imigoqo yokwehlisa inani labantu bakwamanye amazwe abaphiwa ingwalo zokubavumela ukuhlala lokusebenza eMelika. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Alexander Mate osehlala kwele Namibia.
Uyazi Chris Gande ukuza ediaspora akusintando yabantu ukubana bechiye umzini wabo. Uyabona kungaze kube ngamaprofessionals, kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally, singahlangana siyabingelelana siyazwanana sikhuluma indimi ezitshiyeneyo zeZimbabwe esishona lesiNdebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle. So uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official. Yabona into engitsho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane sibezwi linye ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngikuvota, abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe, abanye ubazwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi le siyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha. Uyabona into ezinjalo uma kusenza but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota into ezinjalo.
Manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia, ungathini nxa uqathanisa le ekhaya, ingconywana na?
Ingconywana kwelinye icele it's not good at all. Ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana uyabe ukuthola. Ngikhangele ama professionals, ngikhangele even abantu abathengisa ezitaradini laba. Uyabona impilo yangkhona ngeyokudubekela. Kuyafana ukuthi igande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho uyabona impilo enjalo. So ubungconywana bangkhona bungaphi?
Zona izizalwane zeNamibia ziphatha njani izizalwane zeZimbabwe? Ungathi zilochuku na kumbe ngabantu abalesineke?
Abantu beNamibia ngokubona kwami ngabantu abakahle ngokwabo ukwamukela abantu beZimbabwe. Sokusiya ngokuthi uliphi icele yeNamibia. Kodwa uyabona iNamibia ilokhisa khula. Iyakhula inhle, it's developing. Kodwa uyabona labo abakuthakazelela ukuthi abantu abangama foreigners bephethe imisebenzi yabo.
Bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho?
Yeah, bakhona. Ngingathi kubana abanye bayendile. Uyabona into engike ngakutshela ngayo ukubana izimuli. Mina ngikholwa ukubana umama lo baba labantwana kumele behlale bebonke. Uyabona. So uma bengekho bonke kulama risk akhona ukubana omunye egcine sethatha engaphandle kwelizwe lakhe, engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi kuyabe kungumasilalisane.
Umnumzana Alexander Matei, sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia, obekhuluma ecingweni ekhona le eNamibia lo Chris Kande West Studio 7. Lamhlanje njengayizolo sibele thuba lokwethekelelwa kuma studios ethu ngomunye wabaze kuhlelo lweMandela Washington Fellowship uLauren Duve. Ngiyakwamukela kuhlelo Maduve.
Ngiyabonga.
Bekunjani kulolu hlelo?
Hayi, leli belilithuba elihle. Ngithole ukubana ngifunde ikakhulu from indlela abayenza khona abasebenza ngakhona lapha eAmerica, but not just ukusebenza kwabo abakwenza lapha eAmerica on their businesses, but ngithole ithuba lokubana ngihlale lamanye ama entrepreneurs, 24 of them from different countries in Africa, and ngithole ukubana ufunda okuningi kibo ngoba sebekwenze kakhulu sebekwenze isikhathi eside, and thina ama situations ethu aphose efanani kakhulu.
Yikupho kumqoka obuyele lakho eZimbabwe okufundileyo ukuza kunceda kubhizimusi lakho?
Okay, kuningi kakhulu. I hope see less cards.
Isikhathi asikho, akusipho kumqoko okubili.
Okay. Mina as an entrepreneur, a very young entrepreneur, engufundileyo yikuthi khona isikhathi sikhona. And we have to grab it. Kumele lapho sisithola khona isikhathi ubana sizame izinto ezintsha. Kumele sikwenze. Ikakhulu ngikhuluma laba abatsha abalingana lami ukubana lingaphelelwa. Ziningi izinto elingazenza. Go out there, there are a lot of resources. Think creatively. Into zingisifunde kakhulu. Take risks. Ngoba asoze uthole ithuba lizokuya lizokuqoqodela. Adinge amathuba and kuzalunga.
EZimbabwe khona ngamafitshane emadu, uyenzani nizwa ukuthi ule nkampani ugcini inyosi? Ungasichazela nje ngamafitshane, wenzani kahle kahle?
Okay, mina I'm into agro processing, so kulezinto ezithile engizenzayo. Okuqala, ngiyaproducer ama dried fruits. unanywa producer ngisebenzisa isola. So I use ama solar dryers ubana produce la ama fruits si eda I value and jalo si seven si senza konoko siwa preserve ubana itholakale isikhathi eside. Njalo ngiyagcina inyosi I produce uluju ye nina ni rana ama company amabili I Edlos Fruits yona engayi foundayo ekhanyela kakhulu ngoku processor ama fruits then le can do engayi formalo Mkululi Ncube lapho esi produce processor khona ama tamatisi and then we have I ama combined projects ama projects afana lokhu ukugcina inyosi.
Isikhathi silomona madu siyabonga kakhulu njalo sikufisela inhlanhla ngaphenduka ekhaya.
Ngiyabonga.
Loke nguLauren Dube silaye lapha kuma studios ngomunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship obalugqiba ke lamhlanje ekhaya baphindela kusasa. Lesupa udaba lokuzondwa kwabantu kwe uxolo sihlobo zami izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi zikhathazekile kakhulu ngokwanda kwenani labantu beZimbabwe abadala amacala kulelo lizwe ngoba lokho sokukhipha isigcono sokusipha isigcono kuye wonke umuntu ovela ekhaya. Kule viki amapolisa akhande abeZimbabwe besebenzisa obabhemi ukudonsa imota entshontshiweyo bechaphalayo emfuleni. Asizweni uBenedict Nhlapo sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amapolisa asabelenise limpompo athe ngqwa lezigelekeqa zeZimbabwe ebesebenzisa amadonki amane ukuchaphisa echebeshebeni lomfula olimpompo imoda yohlobo lweMercedes Benz ebitshontshwe kwele South Africa. Lamasela athe bona amapolisa acela enyaweni abaleka angena eZimbabwe. Amapolisa athi ngesesithathu lesi sehlakalo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwezamapolisa lusanda kubika ukuthi kubotshwe isizalwane seZimbabwe eMalaysia ngodaba lokuyenga intombazane yakwele South Africa ukuthi ize eMalaysia kumncintiswano wamaqhathanzipho kanti ubebizelwa ukuthi azofakwa ebhizinisini lezocansi. Umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi inhlanganiso yabole emela izalwane zeZimbabwe ezintweni eziningi ikhathazeka kakhulu ngenani lamacala adalwa ngabeZimbabwe kwele South Africa.
Eqinisweni ubusela lokuganga kukhona phakathi kwezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa. Okuqakathekileyo okumele sikwenze yikubiza umhlangano eGoli esingathi thina yi-crime summit ukuthi siye sikhulume sikhuzane ngendaba yobugebengu le esikhona phakathi kwezalwane zaseZimbabwe eSouth Africa.
Ngomnyaka ophelileyo kudlwengulwe abesifazane ababili omkabo baphoselwa edamu bafa. Kwakwenjwa beZimbabwe ababili lowakwele South Africa oyedwa ngalelo cala. Yamalokishini afana labo Hillbrow, Beria, Leeuwen lapho kulezizalwane zeZimbabwe eziningi abantu besaba nokukhuluma kubo makhalekhukhwini babo ngenxa yokubharha kwamasela okwaziwa ngabaningi ukuthi izizalwane zeZimbabwe. Akunyanga ngaka umphathintambo ogatsha lwezamapholisa amemezele ezweni lonke ukuthi amacala alolunya ukubulawa kwabantu lokusetshenziswa kwemibhobho emikhulu adalwa ngabeZimbabwe ababaleke eSwatini. Limkhuba yabeZimbabwe abadala amacala kwele South Africa isicasule kakhulu iningi lezalwane zeZimbabwe ezithi sekusenza labo abamsulwa bakhangelwe njengezigangi ezidala amacala. Isalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Nkomose uthi inye kuphela indlela yokuqeda lo bugangi.
Abantu nje abaphula umthetho ababotshwe bavalelwe emajele. Lokho kuba into ozikhethela yona wena. Ababoshi umthetho awenzi umsebenzi wabo, abafake nje ejele bahlukana nento eziningi. Umthetho awusebenzi umuntu ma ewonile qumthetho ephula umthetho akabotshwe.
Mnumzana Mabhena uxwayisa abakwele South Africa ukuthi akusibo bonke abeZimbabwe abayizigangi.
Kodwa phela akutsho ukuthi nxa bekhona abagangayo phakathi kwethu sokusitshuthi sonke siyisigebenga. Silabantu izalwane zaseZimbabwe ezisebenza kuhle ezingagangiyo. Bakhona abanye bethu abaphethe amakhampani amakhulu eSouth Africa, abanye bazisebenzela ema-restaurant, abanye bangamatitsha. Bayasebenza abantu, le mali abayiholayo yimali abambe isebenzele.
Umabhena ukhuthaza abadala ekhaya ukuthi bengabambi ngamandla abantu babo abasegoli ukuthi bathuthuke njengabantwana babomakhelwana ngoba lokho kungabenza bagcine sebentshontsha. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Isikhathi sesidliwe ngumangoye sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Udaba lokubhaxabulwa kwamapholisa ngamasotsha eHarare izolo lungene etale lephalamende namuhla amalunga ebuzisisa umphathintambo wezomvikela umnumzana Sydney Sekeramayi ngalolu daba. Uhulumende uthuza kwethula imali engange $300 million eyohlobo lwama-bond notes. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.